Manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechina nyamavhuvhu 1/2024 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC nchiti ezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi. Nhumwa yeUnited Nations panyaya yekurwira kodzero dzevanhu kana kuti UN Special Rapporteur on Human Rights yokurudzira hurumende yeZimbabwe kuti isunungure vanopikisa vairi kuramba ichisunga. Asi hurumende inoti ine umbo wekuti pane vamwe vari kuronga kukanganisa musangano weSADC uri kuitirwa muHarare mwedzi uno. Veruzhinji munyika vari kugunununa kuti zvikopokopo zvakatengwa nehurumende kuRussia gore rapera hazvina zvazviri kubatsira nyika nekuti havasi kuzviona zvichishanda. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nhumwa yeUnited Nations panyaya yekurwira kodzero dzevanhu kana kuti UN Special Rapporteur on Human Rights Amai Mary Lawler vakurudzira hurumende yeZimbabwe kuti isunungure Muzvare naMatai Kwekweza vaRobson Chere vanova munyori mukuru werimwe sangano rinomirira varairidzi reAtuz nevamwewo vakasungwa nemapurisa neZuro. Amai Lola vakupa kurudziro iyi padande mutande ravo reTwitter. Mapurisa akasungawo vamwe vagari vekukariba mushure mekuratidzira murunyararo vachikurudzirawo kuti hurumende isungure nengo dzebato ravo reTCCC dziri muhusungwa kubva musi wa16/10. Vaimbo tungamirira bato reTCCC vaNelson Chamisa vakanyorawo padande mutande ravo reX vachishora kumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu uku pamberi pemusangano weSADC uyo. Asi vachitaura nevatori venhau muHarare nhasi, gurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembe-kazembe vati hurumende ine umbowo hwekuti pane vamwe vanhu vari kuda kukanganisa musangano weSADC, vakatiwo vanhu ava vachasungwa pamwe nevavati vari kuvapa mari yekuratidzira. Mukuziya nezvekusungwa kwevanhu nemamiriro akaita zvinhu munyika, tabata vachamisa.
Ndiano zvimashura chine manezi achifambisi kuti mavara acho aonekwe. Asi kandiyo maitiro edindingwe, kana richikweva vamwe roda kuti hande paruware, kana rokweva ronzi ati paloni panotapira kana pane kapeti. Aiwaka, ngatinzwisisei kuti nyika ino ine matambudziko makuru. Vanhu havangaroverwi musaga, vanhu havangangoiswi kuiswa kuita kafira mberi kana kuiswa musingwi senyoka yaurawa.
Munorevei apa vachamisa?
Vanhu vane kodzero dzokuratidzira, vanhu vane kodzero dzokuratidza zvavasiri kufara, nekuti semazira munoita vaZulu chinonzi hurumende vanhu, hurumende nyika vanhu, mambo vanhu, mutungamiriri vanhu. Asi kana mutungamiriri akubudisa tsvimbo, makano nezvamboko nemboma naTS moko nemotokari dzamunoona dziya chidzingira vanhu kunyaya mavhenga nevamwe vese vanotsvaga kuraramawo zviri pachena nokuda kwokuti kuri kunzi kwauya SADC, mutungamiriri iye anenge abhinya, unenge amuka chibhengenene kuti atishura. Izvozvo zvinhu zvakashata zvikuru kana ari mutungamiriri anenge ari mutungamiriri webanga. Zvino dambudziko rataita nderokuti tina baba mumba vari kuti votora upfu hwevana kuti vaende kunotengesa kuti vatenge mhasa yemuenzi. Muenzi ari kuuya kwemusi umwe chete achidzokera kumba kwake. Ko vana vachararama nei zvamatengesa hupfu?
Totarisawo vaichamisa zviri kutaurwa nehurumende kuti totarisawo zvairi kutaura hurumende kuti iri kuti pane vamwe vanhu varikuda kuvhiringidza musangano wesadhaku ine kudaro ndosaka vanhu vari kusungwa.
Chakatovhiringidza musangano wesadhaku ndivo iyo baba vari pa mukoma wangu wesikasi. Ndiye akavhiringidza nyika nokuti maitiro akaita sarudzo handiwo. Kana iyo sadhaku yacho inoziva kuti handiwo. Kana ehi inoziva kuti handiwo. Vese vatungamiri venyika vari kuuya inyadzi nekusvoda. Kungoti vane shoda nezvikanganwa hama havo asi vese vanozviziva nokuona kuti munyika munomu chakaitwa hachisi chinhu chinotarisika. Kungoti havagoni kuti vazoshayikwa pagungano rakaita seiroro asi munhu wese anozviziva. Naivo vacho varimo vezanupiefu vanoziva kuti zveshuwa hama yavo iyi haina utungamiri hwakabva muvanhu.
Vaimbotungamira bato rinopikisa Resistance Coalition for Change vaNelson Chamisa vachitaura vari parunare muHarare. Veruzhinji munyika vari kugunun'una kuti zvikopokopo zvakatengwa nehurumende kuRussia gore rapera hazvina zvazviri kubatsira nyika nekuti havasi kuzviona zvichishanda. Asi hurumende yazivisa nhasi kuti zvikopokopo izvi zvichatanga kushanda mwedzi uno. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Hurumende yakatenga zvikopokopo izvi nemari inodarika mazana matatu emamiriyoni emadhora asi veruzhinji havasi kuona zviri kuitwa nezvikopokopo izvi. Mutauriri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavela Skumalo vanoti hurumende inofanira kutenga zvinhu zvinobatsira kana kusimudzira veruzhinji. Vati havasati vaona zvikopokopo izvi zvichishanda basa razvakanzi zvichaita sekutakura varwere, kushandiswa nemapurisa pamwe nekubatsira panguva dzema tambudziko akaita semafashamu.
Kureva kuti zvikopokopo zvakangogara hazvizi kushanda nezvatakange tataurirwa kuti ndozvazvichange zvichibatsira nazvo vanhu. Saka izvozvo zvinodzoka zvotambudza mukati mevanhu maringe nemapriorities anenge aripo achiitwa nehurumende.
Vanoongorora nyaya dzemagariro akanaka evanhu vachishanda nesangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mbofana vaudza Studio 7 kuti zvinorwadza kuti vanhu vanotambura kuenda kuzvipatara vaita tsaona mumigwagwa asi zvikopokopo izvi zvisiri kuita basa razvakatengerwa.
Ziponze vanodzityaira vacho vari kudhobhodzidziswa basa kudzinotyairwa sei nezvimwe zvakadaro asi tinotoona kuti itsanangudzo dzisina musoro wese. Zimbabwe nevatyairi vemahelikopta vakawandisa. Pana chinoshamisira nemahelikopta akatengwa kuRussia.
Asi vachitaura muHarare nhasi, gurukota rezveutano nekuchengetedzwa zvakanaka kwevana Dr. Douglas Mumbeshora vati zvikopokopo izvi zvatanga kushanda vachiti zvakatora nguva kuti zvishande sezvo vachairi vendege idzi nevarapi vange vari kudzidziswa kushandisa ndege idzi.
Tiri kuda kutanga nemaviri. Patiri kuita SADC Summit tinenge taane maviri ari kushanda. Tozoisa mamwe maviri kuBulawayo.
Vaenderera mberi vachiti vanhu vachange vachibatsirwa nezvikopokopo izvi pachena. Vachitaura pamusoro pezvikopokopo izvi, mumiriri weRussia muZimbabwe vaNikolai Krasilnikov vati nyika yavo ine ushamwari hwakadzama uye iri kubatsira Zimbabwe kuti ishandise maambulensi emuchadenga kana kuti Zimbabwe National Air Ambulance Services. Vati kana chirongwa ichi chikabudirira muZimbabwe, chichatangwawo mune dzimwe nyika dzemuSADC. Vanongora nyaya dzeupfumi uye vakamboshanda kubazi rezvemari vamasimba manyanya vaudza Studio 7 kuti zvinosuwisa kuti hurumende iri kushandisa mari yakawanda ichida kuratidza vekunze kuti yakarongeka asi iyo isina. Vanoti havaoni hurumende ichikwanisa kushandisa zvikopokopo izvi nekuti zvinoda mari yakawanda.
Indege zvayo nemakosi ari entailed nokumaintaina ndege idzodzo inini handione zviri zvakakodzera, especially at a time when Zimbabwe needs to think seriously about an economic turnaround strategy inoreduce debt burden and ichallocate more money into the pockets of the consumer or creating more jobs.
Gore rapfuura hurumende yakabatana nehurumende yeRussia yakatenga zvikopokopo kubva kukambani yekuRussia yeRostec muchiwande pasina kuitwa tender, izvo zvakatsoropodzwa neveruzhinji. Zvikopokopo gumi nezvisere zvatove munyika. Zimbabwe inonzi yakatenga zvikopokopo makumi matatu nezviviri uye zvikopokopo zvese izvi izvi zvinotarisirwa kunge zvari munyika gore rinouya risati rapera. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Godwin Mangudla.
Mukuru wesangano reTaruro Youth Development Trust vaSamson Muzenda vanoti vari kufara zvikuru kuva muchirongwa cheMandela Washington Fellowship gore rino. Chirongwa ichi chinounza vechidiki vemuAfrica kuAmerica gore rega rega chichikokerwa nehurumende yeAmerica. Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro navaMuzenda kuti tinzwe zvizere.
Inoshanda kuvandidza upenyu hwevechidiki tinyanya kushandira tiri muSaka District. Ndikati kubva zvatashanda tatibate nemadonors akawanda zvikuru sei, support yedu inonyanya kubva kuhurumende yeAmerica. Ndikati tichitanga takatanga kuwana rubatsiro kubva kuhurumende yeAmerica muna 2018. Pay for small grants, then it iso zvishitiri kushanda futi zvine USAID tichiimplementa program muSaka District yekuvandudza raramo yevechidiki.
Mungati imi chirongwa ichi cheyali chakubatsirai sei muzvirongwa izvi zvamunoita makabatana nemamwe masangano ekuno kuAmerica amataurai?
Ndingati chakatibatsira zvakanyanya zvikuru pakutanga kutodzidza kuti ndingatungamira sei, uyezve zvekare chakandibatsira futi kudzidza mamwe maprogramu so ari kuno kwekuti tingakwanisa kutora tondosvikawo toisawo kwedu kwatiri kushandira ukoko. Zvikuru sei pane inonzi social enterprising yandakadzidza pana ndakandira attached inonzi paorganization inonzi PECAM, zvokuti vane mabhizinesi avo iwo avanenge vachiita, then vachizokwanisa kusapota basa ravo pachavo. Saka ndezvimwe zvandakadzidza izvozvo kuti isusu tinokwanisa kundoitawo saizvozvo kuitira kuti tisaramba tichitsvaka funding, but tinokwanisa kutsvakawo nzira dzakaita saidzodzo kuti tikwanise kubatsira vechidiki munharaunda matinenge tichishandira foto.
Zviri nyore here kushandira kumaruva semunhu wechidiki uyezve muchishanda nemamwe masangano ekuno kuAmerica amataurai?
Tingati kumaruva kwatoshandira uku kusinyore esuch, asi kuti sekudzidza kwatakatoita through yale ikoko kutinenge takatodzidza umamo mastrategies chaivo kuti kana tichishanda mumaruva ndezvipi api mastrategies atingaita kuti tikwanise kuachivha maresults edu atinenge takatarisira. Saka ya ndinoti kubva patinenge da kuenda iko zvino tinenge takuonawo zvita zvatakadzidza kuti tizame kuti basa racho niringe richiita nyore kushandika.
Mukuru wesangano reTaruro Youth Development Trust vaSamson Muzenda vachitaura vari muno muWashington DC naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7. Mapazi ehurumende pamwe nesangano nemasangano akazvimirira oga anosanganisira reMercy Corps akaita musangano kwaMutare nemusi wechitatu achizeya dambudziko rezvinodhaka zviri kushandiswa zvakanyanya nevechidiki munyika. Sydney Saizi anoti panyaya inotevera.
Izvi zvakaitirwa mumusha unogara veruzhinji weSakubva, uye musangano uyu wakapindwa nevana vezvikoro zvemuguta reMutare zvinopfuura gumi. Mumwe vevapa humbowo pamusoro pekuipa kwakaita kutora zvinodhaka ndiva Wellington Musodza.
Padrugs kwatora kutanga kutora ari mashoma ari mashoma ari mashoma, but this time kuzotora akawanda. Pana takatora madrugs ndatanga kupara mhosva, ndipo ndatanga kukomita macrime. Ndatanga kutopara mhosva shoma mhosva doko mashop lifting chinotoma mhosva doko doko, but vanhu vakazotora madrugs ari so hard, ndipo pana apara mhosva dziri so chi dzakakura dzinoti mhosva dzinopara nema high risk ma notorious ndozotanga kupara. Zamanazonoti hakuna kwandira neupenyu hakuna bosipesi pana kutora madrugs ndikapara mhosva ndaenda kujeri.
Mumwe mugare wemaMutare vaLuku Kadepete vakaudza Studio 7 kuti vari kukungura kutanga kwavakaita kunwa uye kuputa zvinodhaka sezvo zvakavakanganisa basa ravo range rakanaka uye kuparadza mhuri yavo.
Madrugs inini handainyanya kushandisa as mutoriro kuga. Pamusoro peguga inini ndakandiriwe fodya zvimbwa mbanje all sorts of, but in the main one was Mastrong auka was nanaguka.
A James Matsure, au anoshanda nesangano re Youth Alive Mamtari, vakayambira vana vechikoro vange vari pachiitiko ichi, nevamwe vose vechidiki kuti vasazvikanganisire remangwana ravo nekutora zvinodhaka.
Drugs are not good for you at all. Nekuti pemedziro yacho yava addiction.
Mumwe mushandi wemubazi rezveutano vaPhilip Makorombindo vakati zvinodhaka zviri kunyanya kushandiswa munyika zvinosanganisira mbanje, guka, mutoriro, bronclay kana kuti brongo, crystal meth nemafuta anoshandiswa pakutsvukisa ganda.
Counseling ani nemapsychologist kune vane matambudziko anoda kutaurwa nezvavo usati wapinda mune zvudi zvinodhaka handiti hatisi kuda kuzonyurura vanhu handiti kuda kuti tibatsire vanhu vasapinda mune zvinodhaka.
Vakati pachipatara cheVictoria Chitepo pari kufiwa nevanhu vaviri zuva rega rega, chikonzero chakarerekera mukushandisa zvinodhaka. Mutikitivha vasemutogara vakati mapurisa ari kuita nepaanogona napo kuvhara mikoto yose inotengeswa zvinodhaka zviri kunze kwemutemo. Mumwe mwanasikana wechikoro akataura neStudio 7 Makanaka Stole anoti akadzidza zvakawanda pamusangano uyu.
Asitadzidza kuti madrug anokwadza upenyu hwemunhu, future yake needucation. Nokuti vanhu vakatanga kuita zvemadrugs, future yavo nelifespan yavo inokwanisa kuita doko kudarika zvainoexpectwa kuita. Uye madrugs anovhiringidza urongwa hwemunhu kuti instead yekuti aite zvinhu zvakanaka, munhu anokwanisa kuva violent.
Muzvare Otilia Makwarimba, avo vanoshanda nesangano reMercy Corps, vakati donzo regungano ravakaita raive rekupa dzidziso kune vechidiki muzvikoro kuti vanzwisise njodzi yekutora zvinodhaka. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Sydney Size.
Kuru vanoti ngaivhiwe paruzhinji. Ndozva tinoita paStudio 7 muchirongwa Live Talk kubva muvhuro kusvika chishanu, tichikurukura nezviri kuitika munyika nepasi rose. Hurukuro dzine hudzamu nenyanzvi mune zvematongerwo enyika, zveupfumi, zvekurima, zvevechidiki, zvemadzimai nezvimwewo. Chipiri tinoita izviya.
Hakuda ni anonzwa muine nitavo kaNcube tichizeya nyaya dzevechidiki ndichiti let us connect muchirongwa The Connection.
Kupa chitatu apa
tiritose muchirongwa Diaspora Forum tichibata nyaya dzine chekuita nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Muineni Jonga Kandemiri kaviri pamwedzi tichiita majana nemumwe wangu Ntungamiri Nkomo.
Kuchina kunei?
China ndechemadzimai panyaya dzebudiriro yemadzimai muchirongwa. Ngatikurukurei madzimai. Muineni wenyu Marvelous Mhlanganya huye tichiita majana nemumwe wangu Standakile Mhlanganya.
Gati sangane yipa Live Talk na 8 o'clock masondo ose kubva muvhuro kusvika chishanu pa Studio 7 ye Voice of America pa radio, Facebook nepa web page inoti www.voashona.com.
Vakuru vanoti chakupa ronda chati nunzi tsikudye. Izvi ndizvo zvinonzi nevamwe vanorwira kodzero dzevanhu zvave kuitika munyika apo vanopikisa hurumende vave kumbunyikidzirwa kodzero dzavo pamberi pemusangano wakakosha weSADC. Asi mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa negurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe pamwe nevamwe vakuru muhurumende nemuZANU PF pasina kupa umbo wakati tsvikiti, vari kuti pane vanhu vari kuda kukanganisa musangano weSADC uyo. Mugoziya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa paTswane University of Technology muzvinafundo Ricky Mukonza pamwe nenhengo yeZANU PF mudunhu reGoromonzi vaFilimon Gore. Atanga nekubvunza vaGore kuti vanoti kudii nekunyunyuta kuri kuita vamwe vana veZimbabwe.
Inotinoti havana chavanoziva vanavo. Havasi kuziva nechakabva nyika nekairi kuenda ine zvazviri bani sezvazvanga zviri kare. Nyika yedu yezvinezvi tiri kufara nemutungamiri zvirikwa naEmmerson Mnangagwa president wedu.
Mazwa zvataurwa navaGore izvo vaMukonza.
Hongu achinzwa, asi ndinoda kuti nditi tikatarisa kusungwa kwavatimba nevamwe vavo nekusungwa kwatanzwa nhasi hazviratidzi chimiro chakanaka pamusoro pekubatwa kwekodzero dzevanhu munyika yeZimbabwe. Tine vanyarikani vari kuuya vatungamiri venyika dzemuSADC vanoti kutii nenyaya dzakawanda wanda idzi, uyezve chikuona kanenge kakuwedzera chekusungwa nekakufungurudzwa chere vanenge vachioneka sekuti vanopikisa hurumende kana kuti vemasangano anenge akazvimirira yatingati muchirungu civil society. Saka izvozvo hurumende ngatiingwarire vaenzi vari munzira kudai kuti haiwedzere kusvibisa zita rayo pamberi pevaenzi.
Vagore, hanzi hurumende haifanira kunge ichisvibisa zita rayo pamberi pevaenzi. Munoti
kana zvatakakura isisu nana baba vedu takanga tichivatwaradzi pamberi pevabereki kana pakwayavaenzi kana iri nhumbe kana pari chii taitoteerera vabereki vedu zvavanotaura. Kune nhumbu dzevanhu dziri kuberekwa nezvino nenyaya yemutoriro. Kune vana vakuru chavo vanotiita mutoriro vatiri kuteerera zviri kutaurwa. Isu tatiri kuda kugara zvakanaka munyika medu yezimbabwe tichina mheremhere. Kune vari kutsvaga umheremhere vanoita utungamiri usina basa. Chatinoziva izvi nezvakanaka zvatiri kuitirwa zvekuti tigare zvakanaka tinorara hope dzakanaka tinoswera zvakanaka zvemheremhere zvavari kutaura titongonzwa ivo vatikutaurawo vachiti hatina chatiri kuona.
Profesa Mukonza, vana voregedzwa here vachiswaradza sezvatsanangurwa navagore izvo? Nekuti pane vaenzi vana voregedzwa vachiita zvavanoda.
Kwete handizvo zvandiri kureva vakandeni, asi ndiri kuti kana vematatu anopikisa vakusungirwa nyaya dzisina tsarukano zvinosiya chimiro chenyika chisina kumira zvakanaka. Ngatirambirei kuti Zimbabwe inotongwa nemutemo. Zimbabwe inotambira utongo hwejechetere. Utongo hwejechetere chimwe chinoratidza kuti huripo inyaya yekuti panenge paine mazvi kana kuti panenge paine vaya vanenge vachipikisa vasingashungurudzirwe kuti vapikisire. Hazvibudi zvakanaka vafambe miri.
Vagore, tinoona kuti vazhinji vari kuchema vachiti vari kungosungwa ndevemapato anopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu, asi vezanupf vari kusiyiwa vachiita madiro ajojina. Munoti
anopikisa ka hafarire zvakanaka zvinoitwa nemunhu anenge achipikisa? Saka haana zvaangamboitwa, anoda kuramba achingopikisa nekuti haana chaari kuziva, ari kufunga kuti iye ndiye anogona. Isi chinodiwa munyika runyararo rwatinarwo nemadhevelopmendi ari kuitwa nemutungamiri wenyika. Handizivi kuti ivo vari kupikisa vacho vari kuzvipikisa vada kuti zviitwe sei. Chavakagona chavakabhoita ndechipi chatakaona mwezvisi?
Profesa Mukonza, pane vari kuvhunzwawo kuti ivo vanopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu vanozongoda kuita ruzha kana kwaa kuitwa misangano yakaita saiyoyi mikuru ine pano ya vaenzi avo, sei vanga vasingazviiti nguva yesei vachigadzirisana vega sevana vanyamunhu?
Chinoitika vakandeni ndechekuti vanopikisa nevamasangano ane akazvimirira vagara vaine nhunha dzavo. Tikada kutarisa kubva kuna 2023 pane nyaya yesarudzo isina kuzenge yanyaso taurwa zvakanaka zvinogutsa mwana weshe wezimbabwe yakangosiwa yakadaro. Inyaya dzinenge dzichishungurudza vanopikisa nevemasangano.
Vagore, hanzi hurumende iri kusarudza kuti munhu abuda mumba mani pakushandiswa kuri kuitwa mutemo. Pindurai tinzwa.
Nezvekunyei pazviri kutaurwa izvo vanhu ivava vari kungotaura kuti rusi wa 16 August hasina anobuda mumba, hasina bhazi rinofamba kuenda kusouth africa, hasina zvakaita sei kuzosvibira zvakanaka zvida kuitwa mii hatizozviteerera kana zvikaita sei kana vanhu vatizitungamirira vacho kumadhevha havateereri zvakadaro.
Profesa Mukonza, zvii zvingaitwa kugadzirisa dambudziko irori vanhu vachiwirirana pakugarisana?
Hurumende sezvo iriyo yatingati baba yenyika inoda kuti iratidze kuzvibata zvakanaka, iratidze kuti kana paitika kusawirirana inoda kuti ibate nyaya dzayo nenzira ichingasumudze mhepo vasingango
avo vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa Patswana University of Technology muzvinafundo Ricky Munyaradzi Mukonza vari parunhare kuSouth Africa. Manzwawo zvakare kubva kune nhengo yezanupf mudunhu reGoromonzi vaFilimon Gore vari parunhare kuGoromonzi kwakare muhurukuro yanga ichikokerwa naJonga Kandemiri weStudio 7. Musarudzo yemutungamiri wenyika yeAmerica vari kumirira bato remaRepublicans vaDonald Trump nevari kutarisirwa kusarudzwa kumirira bato remaDemocrats amai Kamala Harris vari mubishi kutsvaga rutsigiro. VaTrump vari kuti amai Harris vanenge vasiri mutema chaiye, ukuwo amai Harris vachiti vaTrump vanofanira kuita gakava navo kana kuti debate. Kwasara mazuva ari pasi pezana kuti sarudzo iitwe, Scott Stearns weVOA anotipa nyaya inotevera yandinokuverengerai. Va Trump vakaudza vatsigiri vavo kuPennsylvania kuti amai Harris munhu anoda kunyepedzera kuva zvaasiri.
Kamala Harris got 0 votes. She's totally scripted, owned, and controlled by the donors and the power brokers who created her campaign and who rip off our government and make billions and billions of dollars.
Kamala haana kana munhu akamuvhotera. Anotoudzwa zvekuita nevari kumupa mari, avo vari kuda kuba mabhiriyoni nemabhiriyoni emadhora kubva kuhurumende.
Nezuro wakare vaTrump vainge vamboita musangano nevatori venhau vatema, apo vakati havanyatsozive kuti amai Harris munhu mutema chai here, sezvo amai vavo vari chizvarwa chekuIndia, baba vavo vari munhu mutema.
She was always of Indian heritage and she was only promoting Indian heritage. I didn't know she was black until a number of years ago when she happened to turn black and now she wants to be known as black. So I don't know, is she Indian or is she black?
Voice aizviti ndewe kuIndia. Uye aikurudzira tsika dzekuIndia. Ndaisaziva kuti munhu mutema kusvika makore adarika paakazoti ava mutema. Saka handizive kuti munhu mutema here kana kuti ndewe kuIndia.
Amai Harris kwemakore akawanda vaibuda havo pachena vachiti munhu mutema ane midzi kuIndia. Kubva zvavatanga kutsvaga rutsigiro, vave nerutsigiro rwakangoenzana nerwavaTrump kumatunhu manomwe akakosha mukuti ndiani anokunda musarudzo yemutungamiri wenyika yeAmerica. Izvi zvakabuda mutsvakiridzo yakaitwa neBloomberg News neMorning Consult. Amai Harris vari kuwana rutsigiro rwakasimba kubva kuvatema nevane vabereki vakabva kuLatin America.
So the momentum in this race is shifting.
Zvinhu zviri kuchinja musarudzo iyi uye zviri pachena kuti vaTrump vari kunzwa kuti hazvina kuvamirira zvakanaka. Ndinofunga muri kungozviona mega.
Amai Harris vakaudza vatsigiri vavo kuGeorgia kuti vaTrump munhu anoda kutaura nezvavo vasipo, asi vasingadi kuita gakava navo mwedzi unouya sezvainge zvarongwa.
Well, Donald. I do hope you'll reconsider to meet me on the debate stage.
Donald, ndinovimba uchatenda kuti tiite gakava nekutika sezvinogara zvichitaurwa. Kana uine zvinhu zvaunoda kutaura, huya undiudze pameso pangu, kwete kutaura ndisipo.
Amai Harris vari kutarisirwa kuzivisa zita remunhu achava muteedzeri wavo mazuva mashoma anotevera, uye vanevo musangano mukuru webato ravo weNational Democratic Convention uchaitirwa kuChicago mwedzi uno kusarudza achamirira bato iri musarudzo yemutungamiri wenyika. Izvi zvinonzi zvichabatsira amai Harris kuti varatidze vavhoti kuti ndivo vari nani kuvhotera pana vaTrump. MuNorth Carolina, muvhoti Wanda Cherry anoti ari kufara nezvakaitwa nebato remaDemocrats kuti mutungamiri wenyika vaJoe Biden vasiyire amai Harris utungamiri webato musarudzo iyi.
I'm glad that the president realized that we need somebody younger.
Ndinofara kuti mutungamiri wenyika akazviona kuti tinoda mutungamiri achiri kutemwa dzinobva ropa.
Asi mumwe muvhoti wekuGeorgia, T. Stanley, anoti haana chivimbo chekuti amai Harris vanokwanisa kutungamira nyika.
First, her being the candidate,
chekutanga kuti akwikwidze musarudzo zvinhu zvinotivhundutsa. Haana kugadzirira kutungamira nyika.
KuCalifornia, mumwe muvhoti Marina George anoti vaTrump vane mukana wakakura wekukunda.
Even with Kamala Harris coming in, anyone they put, they're not going to win. It's just
kunyangwe amai Kamala Harris vakauya, chero munhu wavasarudza kuti akwikwidzane navo haakunde musarudzo. Zviri kuita kuti bato remaDemocrats ripatsanuke nepakati nekukurumidza. Uye zvese zvavari kuita zvinobatsira maRepublican.
Kwasara mazuva makumi mapfumbamwe nematanhatu kuti nyika iende kusarudzo, tsvakiridzo yakaitwa neBloomberg inoratidza kuti amai Harris navaTrump vane rutsigiro rwakangoda kufanana. Nyaya yandakuverengerai iye yatumirwa na Scott Stearns, VOA News. Aiwa tashuka kumagumo ichirongwa chedu, ndokusia emina taboka ngube kuna uze isindebele.